report yanda wana nasi ino ratiza kuti vatsigiri vemusangano wedu pamwezve nema ordinary voters vakwanisa kunge vachiendesa maobjections kuma offices ezek kunyika yese maprovinces mavari then mazhinji zhinji aizoendwawo kuzek kuno kuHarare namba yatapiwa inoita kuti vanhu vanokwana 300,000 vakaisa maobjections kuzek vachiramba birwa kwevhoti yavo ichibirwa kubva kuMDC Alliance ichiendeswa kuna Tokozani Kupe uyo wavakaona paballot paper vakamuramba pamwe chete nemacandidates ake aakaisa. So zvinhu zvinotifadza zvikuru kuti mavhota pachavo vasumuka kuti vadefende vhoti yavo kuti hamugone kuti muti takarara tichiri tiri pamidzara tichida kuvhota. Vamwe vakamuka kuma 4 AM kuti vavhote then munhu ongomuka achinzi MP uyo achisipo paakuiswa maMP kwaKupe. Chinonyanyorwadza chaizvo ndechekuti maMP akuendeswa kuparliament maMP akanga ari pamaballot paper achimirira pati yainzi MDCT yaikwikwidzana neMDC Alliance vakarambwa nevanhu. Vanhu vakaiona MDCT iri paballot paper vakairamba vakada vashamisa.
Vatsigiri venyu kusanganisirawo veruzhinji vari muZimbabwe vangadawo kuzivawo kuti zvamaunganidza magwaro enyunyuto aya muchiaendesa kumahofisi ezek muchaita sei? Ndapi mamatano amuchatora?
Nyaya iripo ndeyekuti tese tiri kuziva kuti vamunangagwa vari kuda kuparadza bato rinonzi MDC but bato iri ari para nekuburikidza kwamuri kuona vanhu vachiramba vachisumuka vachiisa maobjections. So pamutemo vanhu vane kodzero yekuisa maobjections kana vhoti yavo ichinge yakubiwa sezvaitika ipapo. So taakumirira kuti zeki iongorore maobjections yozoburitsa ichitiudza kuti ichati chii nenyaya yataurwa nevanhu vanovhota vanhu vanove ndo vakavhotera vanhu vavari kupisa muparamendi. Kana zeki ichinge yazotaura tichazotora matano mamwe kumberi uku kuti tione kuti nyaya yacho yagadziriswa. Saka isu semusangano tiri kugadzirisa nyaya iyi kaviri tiri kuenda kumakoti but tiri kutaurawo nevanhu kuti vanhu varatidzire kunyunyuta kwavo vachiexercisa constitutional right yavo iri musection 59 yekuratidzira nekuti zviri pamutemo hati kuchuza vatungamiriri vavanoda. So vhoti kana yavhotwa ngai respecto ndo zvatiri kuda.
Munoona here zeki ichikupai nzeve dzayo paurongwa hwenyu uhu tichitarisa kuti izvo zeki iri kutevera mutongo wesupreme court uyo unenge usiri kucherechedza MDC Alliance.
Zeki haina mutemo wainoteerera dai zeki yanga ichiteerera mutemo vachamisa vangadai vari kustate house nasi. Saka tinozviziva zviri kuti zeki ibato rinoshandiswa navamunanga urigama election tinozviziva but apa tiri kutevedza mutemo wenyika. Mutemo wenyika unoti bato rakakwikwidza ibato rinonzi MDC Alliance. So kana rakuritsirwa vanhu varo muparlamendi bato iroro rine kodzero rekuti riise maobjections sebato then vanhu vakavhota vane kodzero yekuti vaise kunyuta kwavo zeki. So zeki kana iri bato rakaiswa pamusana peconstitution yemuzimbabwe inofanira kuti iteerere zviri kutaurwa nevanhu. So iyi tiri kuzviisa mumaoko mezeki kuti zeki ichateerera vanhu vezimbabwe here kana kuti vamunangaa. So ndo adzi atakamirira kuti zeki kana yawana maobjections yakadai ari kuteerera vanhu here kana kuti vamunangaa.
Pane matani ramuri kutora sebato kuti munge muchitaura nezeki kunze kwemabhara aya sainwa nevanhu?
Pari zvino isu sebato takanyora tsamba zeki tichivaudza kuti havakwanisi kuti vaburitse maMP edu akasarudzwa through a nomination court. Takamirira kuti zeki ipindure tsamba yedu isusu yatakanyora seMDC Alliance. Then iyi zvaitwa nemavhoters izvi ikodzero yavo vakazvimirira sevanhu vakasarudza vanhu. So iyoyo process iri separate yatinenge takangomirira kuti tione kuti zeki ichafamba sei but isu sebato takavanyorera tikavapa mazita atakasubmita 2018 kuti aya mazita ndo evanhu vakasadzwa nevanhu ndo anofanira kudzokera kuparamendi.